nasi chaiko kwa miti nuna nezumando zemoto ya tazavita msangano mshuro mkunge paka ndirano makobune matete paka tipe nengo za MDC na ZANU PF sachi garwe kwa miti ila joo gabuza wa MDC vati varambizu wa zatare kutivatuka mire msangano wa nasi ni nengo za ZANU PF izo zawange vasinga fungire sezunya ya iyavi kukazirizwa
we thinking kutubane uzoro marimuzo payaka na uswa kwa miti didinde expecting to share ambazin because at law tati basa ili taripa ku SROC so it is announced it is taken over to write back so we don't expect my members who write back for our rapa SROC I think we didn't expect that but you know the politics were the most
asiva Elias Musa kwa vezano PF vati msangano wange watu tanga vachitunga mira msangano apo bado tanga kupopotezana
izi ajine ile position ya toro wane pati yenu yes in a position ya kuti until they recognize wa kutikana kwa president wedu waka elektwa zilipa mtemo and then hivyo wali kutonga pati yedu in a position yoyo ndia zero fanda kure mekeza asi pane zaitika nasi hivyo wanonoka kuya kukomiti saka vanga watika kwa nisi kuchia meeting ya pakati
Pachava punza kuti havasi kusvitsa standing rules and orders committee REM nekuramba vachikatawadzana sezvinyaya iyi yave kuongororwa vamusakwa vati vacharamba vachiita izvi kudzamara vaudzwa nebato ravo kuti vachirega MDC inoti iri kuremekedza chisungo chakaitwa necongress yebato ravo kuti havatambiri utungamiriri hwava Emmerson Mnangagwa komiti yeparamende inoona nezvebudget inotungamirirwa navatendai bit vemdc yakatadzawo kunzwa nyaya dzeuori mwedzi wapera mushure mekunge nhengo dzezanu pf dzati vabiti nebato ravo vatange varemekedza vamunangagwa semutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangucha.